Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra2018. Mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanoti gore ra2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg kuSouth Africa, vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai naBlessing Zulu weStudio 7.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister.
Vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti ZANU iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have shortchanged them. So vanhu vangangotangi ngoti ZANU inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati haiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndirokurudzira kuti aiwa haikona yengoramwa. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yati nayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across nyaya dzemapolitical parties. Of course kune mapolitical parties akabatana mubatanidzwawo but tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi mastudents mavenda munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvokungoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje handizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa uyu vatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvichitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further mega shuva kuti chi taita concretize basa. Pando chimwe chete chiripo, pane chimwe chii either vanhu vanoda kusupporta ZANU-PF oro vanoda kusupporta an alliance of all opposition parties.
Imo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese seyapo.
Nai Zulu zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivowo kuti anenge achifanira kuita acting ndiani.
Ndiani apa? Ndimai kupe?
Aiwa but konikana kuti nditaure kuti ndimai ani, ndiani, ndiani. Iyo vanozviziva, ndakuudza kuti ivo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achiacta and havafaniri kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki, pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota. Taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa, whether vabereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vamogen tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndeveibato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunorejista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena.
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa matunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti havasati vatanga zvava kuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanezenge pachivhoterwa ndiwo pavanezenge vachirejista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndiwo kwavachiri kutanga kufanonyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumasenders kumawodi muchaona mashura nezviratidzo
kumabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atorwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava netara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa zvichikuisa tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaisira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara ava vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvi zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwei vachitambara vachitsanangura
zviri kunyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunzi akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi I think nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahouseholds ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people asabhenge mari even muzimbabwe maindividuals asasiye mari dzavo muzimbabwe saka I think kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matano zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemutemo iwoyo wokunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparallel market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura evanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing kuti vateereri vedu makadizeni.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudza kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo, pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikanzwa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma shoma vainyanyisa kuoneka vachiparticipata zviri active munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki vePlatform for Youth Development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 ndichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyikarendi yese. Vatangi vachawedzera pavoters roll, atingati mafirst time voters. Saka zviri kuprogram dzedziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vachiri kupedza chikoro vatinonge vachi vari maform tagira kunyanya maform 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovhota gore rinouya. Uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vavari mabasa, nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mapolitical parties. Tinoziva kuti atleast ndovari bit active vane stake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti taitika vhotera uyu neuyu. Saka nyangoti pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba maruziva zviri kuitika zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka zviri kutofambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki, nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi?
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvatagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanyatingati apati. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwana ingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections, vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita councillor kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly, nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources, pamwe hamuna experience. Ano zvimwe zvanga vachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuitwa zvinge zviripo zvatingati zviri pachirungu entertaining, nekuti vechidiki vanenge vachidawo kuti erekesheni ringe rireka kunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi sokufamba kwatota sofa tingangoti takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo ataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti last week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanup f vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanzi Sendarashe Ndlovu. Then MDCP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makwena. Tikaita pro yakanakisa chaizvo yatakaona kunoona kunyange kupera tichiita yakawandi even mapolitical parties kuchione zvimwe zvakawanda zvangada kudzidziswa. Saka takanyatsa kuona kuti muchirongwa chese chatiri kufamba ichi tine basa chari rakawanda, nekuti ruzivo rwuri chirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishishidzirwa kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zanup f yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyoyo inotiratidza kuti sevechidiki sepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndovane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini iyavasi nevamwewo tine bata rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatingangoti vanotima assumptions ekungoti haiwa hapana chiripo for us saka ndekuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kuisa chiedza nekuti rima rakawanda saka tinoramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri programu yedu yekutanga takauitira panonozi new chicheche complex conference room pachecheche nekudaro nezvii tishanda nemapartners atinoshanda navo vari kutisapotawo takauteerana chirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresa kunana mutape kwavari kupihwa tsamba dzatingati maproof of residence uye tiri kushanda zvakanakazve nemahedmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then tine mafoms atiri kuti aya anonosana pacommissiona komishina kana vanhu vachinovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke yeChrist Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica.
Gamichirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi Tembo
ndinonzwa kufara zvikuru nekunipa mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvairwa muZimbabwe ndika so tachikoro changu ndiri kuZambia baba vangu vanobva kuZambia mai vangu vachibva kuZimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi rwakatirekerai kuZambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda ndichiita chifundisi ndandakutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira Jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old. Kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti Mwari pane chavanoda kundiita ndisinganyatsonzwisisa kuti vada kundidii ndati fambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita drama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti Mwari pane chavanoda kundinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutoyo uyo ndikazwa mumwoyo mangu kuti Mwari ndobasa rada ndiite rori
saka makatanga muchiri kuZimbabwe makazouya kuno kuAmerica ngatitarisai kuti kuno kuAmerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuZimbabwe nekushumira muri kuno
ndichisvika muno ndichibva kuZimbabwe ndasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira Mwari ndikati kana Mwari muri imi makandidana vhurai nzira yekuti ndiwanikwe ndichiparidzira vanhu vemuno ivo Mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukana wekushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa iri evening service kazhinji munhu ava kutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana weservisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wekushumira kusvikira ndanziwo tiri kudai pano mufundisi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri Assemblies of God
kushumira nechirungu apa muno muAmerica makazosanganawo nevekuZimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi fact chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo vekwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotorawo mari kubva mudzimba mwedzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino reNew York City ndokutanga kuunganidza maZimbabweans iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day ndoku wana mwami madzimai vaizvina matira vanga vasina kutungamiri muguta rino reNew York City. Madzimai vandakavazivawo mukupurikidza namufundisi Shaka yovano vari mushumiri weSalvation Army. But vakanga vari paRadio 3 kuZimbabwe ndotondera. Ndakasangana ivapo ndopa vakandiudza kuti apa nevamwe vaZimbabwe mufundisi asinawo mufundisi vari kuvashumira. Madii kuti mubatanidze gurupu ramuina ripa kuti nemadzimaiwo. Ndokuzvarwa kwakaita New York Christian non-denominational church, which is now registered for particularly for Zimbabwe and quite no paradigm shown.
Nguva dzedu ndodzadyana dzanga dzichanditenderi kuti tienderere mberi nehurukuro iyi. Asi handingakumbira kwamuri mufundisi kuti mutipe vhesi nemutsanangudza vhesi iroro tozongopeta chirongwa chedu.
Ini vhesi rinondibata zvikuru is Mark 11:24. Inoti iyo ukanamata tenda kuti wagamuchira. Ende kana wagamuchira zvawagamuchira izvo zvato zvako. Saka ndotenda kuti munamato ndochinhu chikuru. Ende kana uri kunamata ziva kuti uri kutaura naMwari anorarama, anonzwa, anoprovida zvinhu zvaunenge uchida, zvaunoshuwa zvemukati memwoyo wako. Saka Mark 11:24 ukaibata unoziva kuti kana wakunamata tenda Mwari. Ndokusaka pese pavaidzidzisa kana Mwari pavaipodza nekuita minana vaiti kutenda kwako ndokwakuponesa. Saka ndotenda kuti ukanamata nokutenda chete usina zvakawanda zvaunotsvaka, uchiziva kuti Mwari wandinonamata uyu ndiMwari zviro kwazvo anondigonera, Mwari uyu anokuitira. Saka ndauti kuti mungobata vhesi iroro pese pamunenge mune, ndo vhesi rinongondibatsira nguva nenguva kuti Mwari wedu ndiMwari anonzwa zvakare, ndiMwari unopindura.
Mwachipendera nemunamata.
Regai tinamate. Baba mazvita henyu nemukana uno ane hanzvadzi yangu Plexidas, tinonamata kuti mukana iwoyo wamatipa vazhinji vachabatsirikana nekutenda mamuri, nekuti makati ani nani zvake anotenda mamuri munomuitira zvaanoshuva zvemwoyo wake. Mazvita mwanakomana waMwari, tinokupai mbiri nokutendai kuti mugare nesu nokusingaperi. Tinonamata zvose izvi muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.
Amen. Atapa tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti mava nenguva yakanaka uye mufundisi tinotenda zvikuru.
Ndatenda hangu sister Plexidas, Mwari akuitire zvakanaka.
Manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries iri muNew Jersey muno muAmerica.
Kate sandi kunzidzirize.
Aiwa, kunzidzi pakate kunzidzirize.
Ini ndine makatware hombame. Ndoenda musango kuvima vame. Ndiro madzariya rehurudza. Kurima mugombo netunonza. Yetu chikafu pamusha mugojo. Kurigidza nekusunza.
Isa yekambo kanonzi nhava yepwere kubva kuna Tendai Chimombe kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti tarisa musoro yenhau zvakare, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokurudzira mhuri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvhota kuitira kuti izokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemumiriri wechikanga dangamvura muparamende vaisa mupfumi vebato rezano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nditungamiri nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kuMfumfu 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnanga kwakayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse indoda layo ebadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzanu PF na umnumzana Emerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo lupani yasumane uthe ngxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mgabe ngeviki edluleyo okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa ngumnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mgabe ucxotoze uMnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. UMgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi uMnangagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izanu kuzashuka esikhathini abazadlepha nakhona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uMnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda layo ebadodeni ezizwayo. Futhi uMnangagwa kade si direction asebenzisa kade bese besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba divide ama province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku Congress yezanu PF.
Kodwa uMgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje uMnangagwa emtshela ukuthi hayi so phelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Yee, uMgabe ulawo lawo mandla ngokuthi okwesisekelo sombuso esombuso welizwe iConstitution of Zimbabwe futhi ulawo lawo mandla ukuthi amkhiphe uMnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi waye besenza kanje khona kume elamandla ukuthi amxothe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboxamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu kuba bakubangayo. Enti mina ngombono wami mbona ngathiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khona pha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edeeper okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kuloMnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi uMnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto nje ngoba esebenzela uMgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othiwa nguQueen Mary Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleta to the revolution in France. Umama lo uyeqa amasinga ukuthi imngcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe. Into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisungulwe sischallenge into yenziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kuyona la mabhanga amabili yabivelele leyo mali ingekho.
Akusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi sokuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile enxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bono $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibeqine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu bezama ukuthi beyegcina ezindlini esingathi ngesikhiwa ihoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota asekwezindawo yafica amagaraji engelalutho ngitsho omile qha. Ukugcina sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxelaye ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika-Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanjelo kokobe tuna masiko babe tetela mazo
ngicena masiko
namhla ngesikhangela usiko olungabe abantu abahlala emazweni bangani balubambile sibili ukuthi kungabe kuyini kulamasiko amaningi kakhulu okunye kwetheswa inkanda kwabantwana okunye njalo ngokuchiyeneyo nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani khona eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengiswa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankhona. So ke singathi wena obone ngazane losiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron?
Isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana la manje nje ngibone abantwana abancane even loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokhu bekubambile mpela.
kodwa konoko ke ngokubona kwakho abantu babuye ekhaya kumbe kulabo bazala babuya khona ngapho kubanjwa njani
bezinsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalo lapha ekutswana uthola ukuthi ube kwasi isiko langa kithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sise senza khona ukukhanisa basivele sikubona kusenzwa esikweni lakwethu
inkaba vele yona layo kuqakatheke kangana ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kanjani
lokho kwakulisiko lokuthi nxa kunje njoba singaba kwendemand thina siba sekwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba lena iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhuba khuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile ukuba lokho sikulandele
kodwa kunceda kanjani konke konoko
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakuloncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa kesibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usecholoche uthola ukuthi ngiyekwenza kweni isiko umntwana akwanisa ukuthi alahlekaze yathi kangakibo ngenxa nje isiko kuphela
siyabona ukuthi ke kudala abazali babe gijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi ke ayulahle inkaba kwenze konke khonoko ovele okwenzayo vele khonoko umbani ukulahla inkaba le
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesi kolabo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi unxa uzala umntwana izivulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izivulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababe senza ngayo alibana betaba umntwana
siyabona konfanele kutabeni lokulahleni inkaba kungani kuqathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiyaphambeleni ngakusize kuphela yini konke lokho
kuzaphela kodwa abanye ababe lokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonso lelanyana omunye uyabe lokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimande sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbone ngani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithubaleli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale ke e-Haveron kwele Botswana ungathinelwa kusasa mfowethu
yabona
hayike owalamhlanje simalapha ke Zulu kandaba Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba okeeps to be nilama
sinamase bayawagcina mase wawusenziwe owawusenziwe manje
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe mnumzana Ndebele ngiyakwamukela kuhlelo unjani
njani
wena? Ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende wezimbabwe nguhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time befenelise ukuthi becontrole ama-radio stations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongusakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisa ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi uhulumende uvele uyavikela imisakazo yakhe. So amboni ukuthi kulo mthetho ongenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzangenzela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu bekhompisa ngokuthi imithetho ezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-SABC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo se-SABC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Yebo, ubufaka uhlelo lwabo ebulenjini kodwa ngikutshela ukuthi uzanazela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day is SABC ifake uhlelo lelo akulani baba bazayikhuluma. Ngiyazathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abazembangazwe abantu abaphikisana lohulumende. Abazesizwe ukuthi umuntu ezeSABC ubothiwe ukuthi awudise imupresident ngibuthethise omunye umuntu. Kodwa xa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzazumsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili bese vala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama, but there will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa ushilo wathi there is, will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyeneyo ebulemjini kumele bakhangele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo?
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kulama VPN yake ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasoze icontrole nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidliza umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethe ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
I think okusobala ukuthi abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there is no point ukuthi umuntu ekhulume ukuthi amanga kumbe ekhulume into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikatha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho elizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje benze abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilivalelise lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqhakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. UJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe aphoselwe elwandle. abese qhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ephenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku, abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kusho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abe yazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapho imihlanganiso esihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso ziba khona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abachathisa abantu, baqala bababuza umuntu engachathi ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibishela ngemuva ethi alike lihambe liyekulwa kuqala lingachathi, ngoba umchato ungahluphelile. So okokuqala nxa sikunanzelela khonoko ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa okwesibili okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singavuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoko okuqhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isinto. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye. Abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elala enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelanga. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu. Ikanti lapho uyabe usulimala kabili, ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda, inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into okumele uzitshele yona yikuthi, okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabe ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shuwa ngizaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokho nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, kwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uka ngabe lingakhulula amasindo enhliziyweni, kumbe uqhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amasindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki lelizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto, silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Mhlangethilwa ngikhathela ngongethena nkosi, mhlayethewa lingcephile ave ungigcina, ngongigcina Wongi
Shangi Shushwa is in Katas, Hongi Kinankos, Shangi Lima is a lame, Aga Hongi Kin, Shangi Piwa Ogum Shah, Hongi Kinankos, Shangi Lima Guzetel, Aga Hongi Kin, Shangi Lele.
Smith, Black Mambazo, Amambazo, Amnyama, begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yegospel, ingoma yokholo besithi bona mhla ngidinwa ngikathele, silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa likhumbule sihlobo zami ukubana iZEC iyaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo, kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.